chisikira kange vati nhasi vachaudza vamwe vasakazi vaviri vachange vachipa upowo wekuti sine mhaka yei vachiti vasunga vakawana asi nhasi vatadza kuudza vachisiki vaya zvinovazozotenzera kuti tenderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo upowo hwedu ekutine mhaka yei vasunga vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi panyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Mabhusabhushinzo ose aitwa darekuisa pamutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti wikendi yose vajamson timber pamwe chete nevakasunga navo musi wesvondo yapfuura iyo vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Muzuro dare rakapa mutongo kana kuti oda yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudaro tikavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bank asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo saka hazvigoni kuti varapwe vari kuremand prison hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison services.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.